Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe. Tanga nhasi chitatu bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi imwe nezvemitemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi akasukuvere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rinozivisa veruzhinji kuti kubva mangwana musi wechina 20 chikunguru Zimbabwe ichamisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe nechinangwa chekutapudza uwandu hwevanopinza nekubudisa zvinhu munyika. ZIMRA inoti border post yekariba yave kukurirwa neuwandu neuremu hwevanhu nemidziyo inopinda nekubuda munyika, izvo zvave kupa kuti vatyire kuchengetedzeka kwemuganhu, midziyo nevanhu vanoshandisa muganhu uyu. ZIMRA iri kukurudzira kuti vanhu vashandise muganhu wechirundu one stop border post kuenda pakupinda nekubuda muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe zvizhinji.
Inyaya yekuti zviro nevanhu vazhinji vanopinda nekukariba vanenge vachida kupinda muZimbabwe, ZIMRA yaona zvakakodzera kushandisa chirundu kuitira kuti vanhu ava vakwanise kufamba zvakanaka, nekuti kuchirundu kune kapasiti yakawanda, kune vanhu vakawanda vanoshanda vachibata basa reclearance, uyezve kune nzvimbo yakakura yekushandira. Ndosaka kwatorwa chitanho chokuti vanhu vapinde nekuchirundu.
Chamungati chiri kuchirundu chisiko kukariba chinobatsira vafambi nevemabhizimisi ndechipi?
Chirundu yakagadzirwa iri one stop border post, saka inokwanisa kuti vanhu vafambe mune zvakanaka, vanhu zvese nemotikari. Chirundu zvakare ine vashandi vakawanda. Pamusoro pezvo, chirundu ine nzvimbo yakakura yekushandira. Chirundu zvakare inoita kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka.
Vachimanda, takataura nevanhu vemacross border nezuro vakati vakutotya kuti pamwe dhamu harisina kunyatsosimba, mapanoyambukiwa napo pamwe hapasina chazonyanya kuita kuti kariba iite seyawandirwa kana kuremerwa. Chii nhasi uno chaakupa kuti muti vanhu ngavaende nekuchirundu, pamwe vafambi nevemabhizimisi vangagadzikanewo mupfungwa vakahanzwisisa ipapo?
Vanhu vanga vakusarudza kupinda kariba kunova kusina vanhu vakawanda vanokwanisa kuvabatsira, uye kusina nzvimbo yakakura kuitira vanhu zvose nemotikari dzinenge dzichipinda. Saka zvaonekwa zvakakodzera kuti vanhu vachitanga kupinda nekuchirundu. Kana makatarisa chirundu, inotova nzvimbo inoita kuti ukurumidze kubatsirwa kana uchiuya kana kupinda kana kubuda muZimbabwe.
Avo vange vari mutauriri webazi reZimra vaFrancis Chimanda vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Baka kuma hachi ya sifadi kuzindu wakuti bridge rekariba chasandisi ino toko nkeresa wachirara mani kita business for that area wakuti kwa inkombini kwa utoto ndereji kwa nukenu kuchirundu asina definitely uzini ofekta matreda zakati mtanyi but given disease kuko nkeresa probleme mastructures it's one thing we might just have to leave.
Pane were atingati ma consultation and akamboit kwao nevano famba o vano pinza jineno kuburiza ma cross border vasati vatora danero
kana za itwa indofunga kajambi kaka itwa isuchi are not aware in fact jimuto tanga zinzna izo zikuchia ya jaya the board
I'm not aware.
Abo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association va Augustine Tawanda vari parunare na Evans Zininga we Studio 7. Mushure makubudirira mukuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nemusi wesvondo mugweru, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro kutanga nhasi riri mumatunhu emasvingo neMidlands. Nhasi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanonzi vachange vachisangana nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yechachacha iri mushurugwi vachibva voenda kumhanda mapwe kwachivi vachizoguma vave kuzvishavane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana abvumidza musangano iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anona nezvokurongwa kwemisangano TCCC vaAmos Chibaya kuti tunze zvizhinji.
Takusumudzira urongwa hwokutsvaka rutsigiro munyika kuti munyika muve neshanduko inobatika. President vevanhu, President vemacitizens, baba vachamisa vachange vari kushurugwi kuchachacha nenguva dzamangwanani dza10 AM. Wobva ipapo tosvikana pamhanda mahwe pachivi panenge pano ungwandangwanda hwevanhu pasingadangwe anonzwa. Tobva ipapo tondopinda muzvishavane paseri PTM supermarket paopen space iripapo. Saka vanhu vese vari munzvimbo idzi, huyai musangane napurezidendi wenyu, purezidendi wevanhu, baba vachamisa, vachizivisa vana veZimbabwe kuti ndezvipi zvavakarongera nyika kutanga musi wa24 August, apo pavanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe. Saka ndinoti vese vari kunona shurugu chachacha, vese vari pachivi, vese vari musvishavane, ngatisanganei napurezidendi wedu. Ndokufamba kwatiri kuita.
Tinoona muchimboita dambudziko nenyaya yemapurisa muchinzi hamuna kupiwa mvumo misangano yenyu ichirambidzwa. Rondo rino makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiita misangano iyi?
Mamiting edu osawa takazivisa mapurisa. Mapurisa akati haiwa, endererai mberi. Saka mamiting ose, marali ose andareva akabvumidzwa nemapurisa. Hativei tese nzvimbo dzandareva takapfeka yelo. Tosangana nemutungamiriri wevanhu, mutungamiri weTCCC, purezidendi vedu baba vachamisa, vanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe kutanga musi wa24 August.
Tiri kunzwawo nhengo dzenyu mumaruwa akasiyana-siyana dzinenge dzauya kumisangano yenyu padzinodzokera kunzvimbo dzadzinogara dzichiti dziri kushungurudzwa dzichizopedzisira dzimwe dzatotiza misha. Munoona here vachizobuda vachiuya kumisangano iyi?
Vanhu vachabuda nouwandu mukoma Jonga nekuda kwekuti vanhu vanotiwa kusiri kufande kupi vagere mudzimba vari kutambura, vari kudle nhoko dzezvironda, vari kunenge svosve nemuromo, nhamo yafunya chisero mudzimba dzevanhu. Naizvozvo vanhu vaakuti tinongobuda nokuda kwekuti kotonohwa mashoko anobva kuna avo vachasunungura nyika yeZimbabwe, anobva kune avo vachaunza rufaro munyika yeZimbabwe, anobva kune avo vachaunza budiro munyika yeZimbabwe, vanhu vababa vachamisa vagara vanhu vakatofa kare nekuda kutiona kutambura vanhu vane nhamo mudzimba. Kubuda kwavo vachabuda chose nouwandu hwavo mukomajonga nokuti hapana chokuhla.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare mugweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoshora zvakadzama bepanhau reNewsday pamusoro penyaya yakabuda mubepanhau iri nezuro yaiti bato reZANUPF rava kushandisa varwi vanobva kuMozambique mukushungurudza vatsigiri vemapato anopikisa muZimbabwe. VaCharamba vanoti bepanhau reNewsday rine manyepo uye riri kunyorwa nevanhu vasina kudzidzira basa ravo zvakakwana. VaCharamba vanoti vanotarisira kuti sangano reZimbabwe Media Commission risaratidza kuti izvi ndizvo zvinokanganisa kusununguka kwevatori venhau nemabepanhau. Tichienda pamhepo, bepanhau reNewsday ranga risati rapindura mashoko avaCharamba. Mamwe magweta nenyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti mutemo uri kuda kushandiswa nehurumende mukurambidza vasevhia kasikuwere kuti vakwikwidze musarudzo uchakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti havasi kunyatsoona kuti dare reHigh Court rakaturikira mutemo uyu sei, asi vachiti kana matare akaturikira mutemo uyu nenzira iyi zvichatadzisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika kuti zvivhote.
Ya, uyu mutemo uyu mutemo wakaiswa 2013 mubumbiro remutemo, but andoni sekuti interpretation yacho iyo yakazoitwa na judge inova iriyo yairera like a provision yacho, nokuti judge pawakaisa ruling pa justice Magota pawakaisa ruling pa nyaya yavakasukwere vakataura kuti kana munhu agara mwedzi inopfuura 18 asi muZimbabwe haakwanisi kuva achivhota kana kuva achikondestawo zvekare maelection.
Chinangwa chomutemo uyu chakanga chiri chei pawakanyorwa? Chinangwa chacho changa chiri chei?
Indona zvine chinangwa chacho kuda chinga chiri chokuda kugadzirisa kuda maybe voters roll, because tinoziva kuti munguva yapfuura apa changa chinetsa nechekuti taiita vanhu vanenge vari pamavoters roll vamwe vasingasikamu kuti vari kupi, uyezve kuti pasaitiwo zvekare vamwe vanongozokupfekerwa muvoters roll imomupati. Ndichitarisa hangu kuti iyo interpretationwo zvekare yakaitwa neHigh Court handione senge ingava yokuti mutemo uyu wakaisirwa kuti vanhu vemuZimbabwe kana kuti vana veZimbabwe vanenge vashanya kune dzimwe nyika vasakwanisi kuva vachivhota. Ndinoona sekuti kuda maybe interpretation yacho yokuti kugara muZimbabwe kana kuva resident muZimbabwe yaifawo kuye yakafrodhenewa, nekuti as long as munhu achingozviti kumba kwake kuZimbabwe anofanirwa kuva achikwanisa kuva achikwanisa kurisita kuvhota nekukodesawo zvekare mumaelections.
Zvino vamasiye, kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu kana kuti mashandisirwo ari kuitwa mutemo uyu, munozviona sei pazvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika pari zvino?
Ya, uyu mutemo uyu mutemo unotoenda tingati against mutemo wepasi rese akati international human rights, uyo unorecognisa kuvhota iri fundamental right ye citizen or every citizen munyika make. Saka kana zviri zvizvarwa zvimwe zvafamba nezvimwe zvinhu zvafambawo zvekare kuti zvibatsirewo nyika pakuwinzawo kana mabhizimisi kana kuenda kunodzidzawo kune dzimwe nyika, zvinhu zvinoitsa kuti zviite yatingati kutora iyoyo right iyo kune vanhu vavo. Andiwe singe zindawa zili zaida kutawarwa ni mutemu kuti vanhu vana veZimbabwe vatadzi kwanisa kuva vachienda kana pavota strong kana kuva vachikonesta maelection panyaya yemutemo. So mutemo wakainterpretwa semainterpretirwa wakaitwa namangota kwai kuti mutemo unokanganisa zvinhu zvakawanda kana kuti unotyora konzerensi yevana veZimbabwe zvakasimbarara zvokuti hakuna yatingachireverse panyaya idzo.
Gweta rino kubvira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Nyanzvi dzezvoupfumi dzinoti kuoma kwezvinhu munyika ndiko kuri kupa veruzhinji kuti vabirwe mari nematsotsi muzvirongwa zvinonzi zvinodzora mari nechimbi chimbi zvinonzi Ponzi schemes kana kuti pyramid schemes. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Zvirongwa zvemhando idzi zvinozivikanwa nekunzi maPonzi scheme kana kuti mapyramid scheme hazvina kutanga nhasi, asi vanhu vanoramba vachivarayirwa vopedzisira vapinda muna taisireva nekutevera zvirimbiso zvekuita mari yakawanda munguva pfupi. Izvo ndizvo zvakabuda muchirongwa cheeCreator chakanyudza mari yevanhu inopfuura miriyoni remadhora ekuAmerica. Nyaya iri iri kumatare pari zvino. Varidzi vekambani iyi vaZhao Jiatong vekuChina, vaTraimota Pfumanei navaJustin kuChekenya vari muchitokisi pari zvino. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa zveZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanotsanangura kuti icho chinombonzi Ponzi scheme chii.
MaPonzi scheme aya chikiribidi inoshandiswa nevamwe kupa yatingati confidence kana kuvimba mune vanhu kuti vakadyara mari shomanene inodzoka yawanda. Asi kuti uiwane mari iyoyo yawanda hunge watsvakawo vamwe vaviri vatatu kuti vajoinewo vachivimbiswawo kuti mari yavachadyara shoma iyoyo vakatsvakawo vamwewo futi vashanu yotsvakawo vashanu 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 vake vachawanawo mari iyoyo yawanda. Ndozvinoitika nemaPonzi scheme. Zvipekutanga apa panoita sezvinhu zviri kufamba zvakanaka zvichatanga. Zvechokwadi munhu akaisa kana ka $10 kake akatsvakawo vaviri vatatu vashanu pasina nguva anogona kutoidzoserwa yatoekada $50 kana $100. Asi pane panonzi pasiling pekuti pakazosvikawo padanho rakadai chinhu ichi chakuzoputika. And zvechokwadi nekuti vanhu vanenge wawandisa and hazvichisiri sustainable, pano ndo panozorasikirwa vanhu nemari dzavo dzakawandisisa. Toona kuchema kuri kuitika mazuva anaya pamusaka peeCreator iyi yaburitsisa musodzi vanhu vakawanda muZimbabwe.
Vambofana vanoenderera mberi vachiti kazhinji mari dzinonyura nenzira iyi hadzidzoki nekuti panguva inozoona veruzhinji kuti vabirwa dzinenge dzatoburitswa kunze kwenyika.
Kudzoka kwemari hapana nekuti vanhu vanoita maPonzi scheme ava havasi vanhuwo nje vangomuka vakati ngatitoo kainvestment kedu kakazoramba zvako kubudirira. Aiwa matsotsi, vanhu vakatorova metsi dzavo vakanyatsopinza pfungwa kunyatsorodza pfungwa kuti tingabire vanhu nekuti vari kuita maPonzi scheme vanotozviziva kuti zvichapera sei. Saka mari idzodzo dzinenge dzatodya senge ave eCreator vekuti ndeyekuChina, mari dzakatoenda kubuda munyika kare. Haatobofi akati hamirai ndidzose rangu mari dzavo dzandakavahlira mundiregerero, hakuna zvakadaro. Saka mari dzakadai kazhinji zhinji dzatorova hadzidzoki.
Izvi zvinotsinwa nenyanzvi yezveupfumi vachishanda sachipanga mazano vemabhanga vakazvimirira kuBritain muzvare chenaimoyo mutambasere, avo vanoti mbavha dziri kuona kuti pane mukana wekubira vanhu mari nekuti hakuna mitemo inobata vemabhanga pakupinda nekubuda kwemari. Zvinofanira kuti zvipe vanoongorora mukana wekuona nekubvunza mafambiro emari idzi.
Zvinhu zvinoita kuti avo vakaita sana eCreator vange vachiwanika munyika dzakaita seZimbabwe uye vachizokwanisa ivo kudira vanhu vakawanda mari yakawanda seyatiri kuona inonzi yakadarika iyo $1 million. Zvinoitika nekuti munhu anenge aita pfungwa ihwohwo, pfungwa iyoyo yeumbavha, vanenge vaona kuti pamuka mukana munyika. MuZimbabwe kana takatarisa regulation system system yedu yema bank ina kunadzo gadzira ma regulations kunyanya anoita zvinyaya dzema deposits yatova a regulated scheme so tinoona kuti kana tichida kuti tinanganise kuti chinde papi pane problem tinenge tichitarisira neavo vanotarisana nezvemutemo yema bank ndivo vari kuregerera vari kuita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa pekuti vanhu vanoisa ma deposits avo vagobirwa vagosara vasina pekutarisa kuti vawane mari dzavo.
Mumwe wevakanyudza mari muecreator asina kudomwa nezita audza vatori venhau kuti mari yavakaisa sevanhu yakawanda.
Zvaitinezvokuti vaiti wewe yaitangira pa minimum of $15 waiisa muakaunti iwe uchishandisa EcoCash iwewe ukaisa $100 waiona mari inosvika $4 per day and then ubva waivhaita vanhu vako kana kuti 5 yobva yakuupgrade from VIP one yaunenge uri uchienda VIP 2 unenge wakuwana mari yakati inenge yakawanda wakavhura mabranches munzvimbo dzizhinji dzacho dzese muHarare muTare Bulawayo kupi masvingo kwese vanga vane maofficesi avo.
Zvimwe zvinonzi zviri kushandiswa kubira vanhu zvirongwa zvekubheja kumitambo zvesports betting. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi mutsamba yavo kune veruzhinji vakati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vakakurudzira vese vakabirwa muchirongwa cheecreator kuti vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti bato rezanupf rava kunyora mazita evanhu vanopinda mumisangano yebato iri kumaruwa zvichinzi rinoda kuranga vanhu vasingaende kumisangano yaro. Munews muzimlife.com mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti ari kuferefeta boboto rakaitika pakati peumwe mupurisa Assistant Inspector Chester Matsa negurukota rehurumende vari mumiriri wechirumhanzi South muparamende amai Barbara Rhodes mushure mekunge Matsa asunga mutsigiri waamai Rhodes achimupomera mhosva yokubvarura maposta ECCC. Amai Rhodes vakatuka Matsa vachiti imbwa uye ibenzi. MuZimLife.com makare mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaFabio Massimo Cataldo vanoti chikwata chenyika dzeEuropean Union chichaita basa racho rekutarisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dziri kuuya chisina kwachakarerekera. MuNewZimbabwe.com bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinokurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti varege vasevhia kasukuwere vachikwikwidza musarudzo. Economic Freedom Fighters inokurudziravo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa kuti vabatane navakasukuwere mukurwira kuti vasukuwere vabvumidzwe kukwikwidza. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kurisei paStudio 7, inini ndiri umwe ari kushorawo kurohwa kwaitwa mutori wenhau. Madi mambobvunza vamugwadi, mafonero vamugwadi kuti manyepo here futi kuti mutori wenhau arohwa uyu. Zvakaoma. Izvozvi vamunangagwa vanoenda kumapostori. Vavanoziva vanorodza vana vari vadiki but havanotauri zvekuti musarodza vana vari vadiki nekuti vari kuda kuvhoterwa. Zvakaoma. Munhu wese kuZNPF yangove mhondi. Munhu wese anengachikoti ndituva pano tuma 2000 totingoti ndafunga zvehondo, ndinondifungisa hondo. Munhu wese angove hondo, vangoverera violence aita zvishora zvokurwa kwaitwa mutori wenhau.
Vakomana zvaakuitwa futi wokumusha, vakomana vamunangagwa vasadaro vakuita manje child abuse manje kozvinezvitaurisa imoni vakutore twana tudiki kuendesa kumisangano nekupa vana vadikidiki mat-shirts. Aiwa, vanhu vezanup f ipo papo fungai, kana zvaramba garai pasi, kwete kutore vana wedu kushushe vana kuti vana vasimudze chibhakera chenyu icho. Dai maiwapawo chiyo chekudya, wechirara waine chekudya, hapana. siyaiwa na misangano yenyu kana musamanikidza wana wezvikoro musamanikidza kuti wana waende kunoenda ita zvinhu zvisina basa wana vachiri wadiki motora kana mwana ane 10 years 11 years wakomana kumuisa kumusangano asina kana kuvhota hatinyareiwo vanhu vezanupiefu mana musatitorerawo wana kuisa kumusangano mobva matora nenhiyo nenhiyo here wakomana mana
vakaimbavo mukanya Thomas Mapfumo vakati muno munyika muzere mwende nokuti kana munhu achimbaingobhilivha zvinotaurwa nasabhuku kuti tinenge tichikuona paunovhotera iwewe ukavhotera pasi muchazotiona after election wakatovharigwa wakavanda wozvingwesa ex yako pabalot pepa rako sarudzo yako unoda kuzvisunungure munhu amuionai munhu anosha mbofunga kune vamwe vakatosiya misha nguva yehondo vachibvisana mabhunu vakatipakatira AK-47 zvandirinoenda kuhondo kudzoka kumanhenda kuhondo bhati rimwe rume hwitaku yerume rinoshangwesa ex rakavanda kudai ha mazimbabwe chii chiri magara pemurimi unoona kuti kana mani kana mukaramba muno mugaende hwenyungu muchavona ramba muchivhundusigwa nezanupiefu muchaona kuti tinoguma tava toda ushinga apa kana ari hondo yacho ngaitotanga ipapa ngaitange chotoida hondo yacho unoita nani hondo yacho
mamukaseiko mhuri yezimbabwe pamuri matema nenyika nokwasaindiva moyo mufundisi ini ndiri kutaura nezvenhau yokungopomerwa kava Donald Trump mhosva ini handifambirani nazvo handitenderani nazvo vadonald trump havana mhosva asi kungoti nhau dziri kuitika kuamerica zvinoratidza kuti zvematongero enyika yemuamerica zvichava dambudziko kuenda nokuenda kumberi nenhaya yekuti mangwana kakapinda marepublicans achatangawo futi kusungawo vana vajoe biden vava nokuvapomera dzimwe mhosva nokuti hazvigoni kuti vana vajoe biden havatori nemhosva dzavainadzo dzakawanda zvikuru asi nhaya yeko ndeye kuti vanototya vadonald trump nevarepublicans harisai kuti vanongomutsa mhosva kudzikanzi mupirwe mhosva yavakasosedzera pavakaramba kubva pachigaro chere mune munhu akati wabirwa zvevanhu vanga vati wabirwa vanhu vachiratidzira saka chitiko icho hachina kunaka chinoratidza kuti kuenda nokuenda zvematongerwo enyika yemuamerica zvichava zvakaipa zvikuru nenyaya yekuti kana pakapinda rimwe bato vachauyawo nepolisi yavo ramba vachingosungana
staa tichida kubvunzawo kuna mandasa chero paaigara kusouth africa mandasa hatina chimwe chete chatakamboona chaakaburitsa mandasa munhu ari kuchemera pozisheni yekuti apuwo pozisheni ndochinhu chaari kuchemera chete mandasa uyu raiyo timu rana mugabe iro tozviziva zvedu saka ipapo ada kuzvitafanike anonzi anoziva zvaari ende t munhu uyu akaita sanakasuku here 18 months dziri kutaurwa dzagara kunze kwekusouth africa dziya ita hadzina nebasa raizi nekuti muvhotasiwo arimo kune vanhu vakawanda tinotori nevamwe hama dzedu chaidzo dzinotongouya kuzovhota chete dzodzokera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yadu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yekupinda nekubuda muzimbabwe. Kutanga nhasi chitatu, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi akasukuere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.